Achitaura pamusangano waitwa nekomisheni muHarare, imwe nhengo yekomisheni iyi amaine timusanhu vati kana chirongwa chavari kuita pari zvino munyika yese chapera, vachatanga kunzwa humbo kubva kune veruzhinji munzvimbo dzakaitika kukura hundi.
Tabva kumaoutreach kwedu, tave kutanga kuchienda mumacommunities medu kuti tichinotanga kunyanya. Ndosaka tataura nenyaya yekuti kukura hundi ndo yatakasarudza seyatichatanga nayo muna 2019. Saka taakutanga kuchienda kumacommunities kuti tinoona kuti tinotanga sei, tinopinda sei, tichinoona ani, tichinoitei. Saka tasana nenyaya yekukura hundi.
Vati komisheni yavo iri kutora danho iri nekuti veruzhinji vakaratidza kuti vachavimba nekutenda basa rekomisheni iyi kana ikange yagadzirisa nyaya yegukura hundi.
Patakatenderera nenyika, gukura hundi ndo yakasarudzwa nevanhu kuti nyika ino ive netrust necommission, kuti ive zvine trust neprocess yatiri kuita. Takaona kuti tikatanga negukura hundi zvinoita kuti rimwe basa rese ratatarisana naro rikwanise kugadzirisika.
Asi mumwe apinda mumusangano uyu asina kuda kudomwa nezita aratidza kusafara nenyaya yekuti pane vamwe vakaurawa pagukura hundi vari kutofukunurwa komisheni isina kuzivisa veruzhinji. Asi makomishina ENPRC ati komisheni yavo haisati yatanga kuita zvekufukunura makuva evakafa. Ati svondo rapfuura, komisheni iyi yakakokwa neimwe mhuri kucholocho kuti ipe uchapupu apo imwe mhuri yaichera makuva ehama dzavo dzakapondwa panguva yekukura hundi.
Isu sekomisheni takatanga kuita maoutreach and urongwa hwedu hwese hwekomisheni tichacommunicate. Zvemaexhumation sekomisheni hatisati tasvika.
Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurawa panguva yekukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Amai Emerenzi achitsvaka vaudzawo komisheni kuti mabhizimisi avo anoparadzwa nguva yemhirizhonga uye iyi inyaya yavanoda kuti komisheni yavo igadzirise. Komishina Musanhu vati kunyange hazvo komisheni yavo iri kutanga kunzwa humbo panyaya yekukura hundi, pane nyaya dzakawanda dzakabuda mumatunhu akasiyana-siyana dzichaongororwa nekomisheni yavo. Vati nyaya yekukura hundi yakabuda zvakanyanya kumatunhu eMidlands, Bulawayo, Matabeleland North neSouth uye kumatunhu eMashonaland East, Central neWest. Nyaya dziri kunetsa vanhu inyaya dzemhirizhonga panguva yesarudzo. Kwozoti kumanikaland vanhu veko havati kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya dzemangoda. Ukuwo kumasvingo vagari vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabviswa munzvimbo dzavaigara kuti pavazwe madhamu akaita setokwe mukosi kana mamwe mabasa ebudiriro asi vasingapiwe muripo sezviri mubumbiro remutemo. Komisheni iyi yati ichaongorora nyaya idzi dzose nekutora matanho ose anodiwa akaita sekuti vakapara mhosva varipe kana kusungwa, uye vati vachashanda neveruzhinji panguva dzose. Komishina Godley Chadavati vanhu vakatsununguka kupa humbo kukomisheni yavo, uye pasi mutemo imhosva kurambidza kana kuchiidzira munhu anenge apa humbo kukomisheni yavo. Vati nekuda kwaizvozvo vese vachapa humbo kukomisheni iyi vachange vakachengetedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.